Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 18/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi kana tichizvitarisa minister wari kunyanya kushandisa masimba avo kana vakatarisa Harare City Council.
Mapurisa afumobata jongwe muromo achipinda muguta rekutyira kuratidzira kwevashandi vehurumende nemamwe masangano akazvimirira oga asiri kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika.
Kana mukonyora umu tinogona kunge tisiri kunzwisisana. Saka tati tinzi tiende ikoko nemakansela tinonzwisisa kuti chavasiri kunzwisisa patiri kuti hatina mari ndoo chii chacho.
Kanzuru yeHarare yoita musangano wechimbi-chimbi wekuzaya nyaya yanetsa yechibvumirano chekupa kambani yeGeogenics basa rekusimudzira nzvimbo inorasirwa marara yePomona. Studio 7 iri kuita hurukuro nevari kuvaka nzvimbo inochengetedzwa nhoroondo yenyika kana kuti African Museum and Liberation City muHarare. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa afumobata jongwe muromo achipinda mumaguta nekutyira kuratidzira kwevashandi vehurumende nemamwe masangano akazvimirira oga asiri kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Asi kuratidzira uku hakuna kuitwa sezvange zvakatarisirwa. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vari kuronga kuratidzira uku vanosanganisira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nevashandi vehurumende vati vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nezviri kuitwa nemapurisa. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti hapana kudududza.
Asi kana vakatirambidza tinoenda kumatare. Kanawo zvikakundikana tinenge tazivisa mapurisa kuti tine chirongwa chatinacho. Tinozongoguma tapinda mumugwagwa nokuti hazvitenderwi kuti mapurisa ambunyikidze kodzero dzevanhu vari kuda kuita zvinhu zviri pamutemo, vanhu vasi kuda kuita violence, vanhu vanyatsa notifya mapurisa. Vari kutotione mapurisa acho uyaiwo muone zvatiri kuita nemimunzwe zvatinoda kuti titaure. Havatenderwi kutirambidza.
Vati nhasi vadaidzwa nemapurisa vakabvunzurudzwa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira. Vati vachaudzwa mhinduro yekuti voenderera mberi here kana kuti kwete nemusi wechitatu. Vati vange vakazivisa mapurisa kare nezvekuda kuratidzira uku. Vamutasa, masangano anomirira vadzidzi, machechi nevamwe vari kukurudzira veruzhinji kuti vapinde mumugwagwa nechishanu kuti vanoisa zvichemo zvavo kuparamende pamwe nekomishen inoona nezvekodzero dzevanhu vachikumbira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe nehurumende zvisinei kuti ndeve bato ripi. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavo huchaenderera mberi kana hurumende ikasabvuma zvavari kuda kuti mushandi wepasi atambire madhora mazana mashanu nemakumi mana ekuAmerica pamwedzi. Vatiwo havasi kuzobvuma kuchishidzirwa nemapurisa nekuti havasi kuita zvematongerwo enyika kana zvemhiri jonga.
Isusu hatina mhosva, hatisi kurwisa hurumende, hatisi kuita zvematongerwo enyika, tiri kungoita zvematongerwo edumbu. Dumbu ndo rakakosha kumunhu wose, saka hatina isu tichangosangana.
Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana chikonzero chekuti vashandi varamwe mabasa, vachiti vanofanira kuramba vachitaurirana pasi peNational Tripartite Joint Negotiating Forum NTJNF inotarisirwa kuita musangano svondo rino. Asi vadzatsu Mutsunga vanoti hapana chitsva chichabuda mumusangano uyu.
Ndinge zvakangonaka ndezvekuti timboratidzira kuti dai waro ivo vakwanisa kuwana imwe nzira yekuti tiwane rimwe dare ririnani yekuti titaurirane kumairinge nekutaura nezve yatinoti isu kuti collective bargaining. Because collective bargaining yasiyana nezvatiri kuita kuNDNC. Uko kwatinongoti ivo vanongouya nezvavanouya nazvo voita yatingati pachirungu take it or leave it. Saka ndo donzo riripo tichasangana musi weThursday.
Vashandi vese vehurumende vakapa hurumende masvondo maviri kuti igadzirise zvichemo zvavo uye ikatadza vacharatidzira. Masvondo maviri aya anokwana nemusi wechina. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ange akawanda mumigwagwa ange achiita basa ravo ravanoita mazuva ose rekuchengetedza runyararo.
Vese vanoita zvavanoita, vanofamba, vanoda kuidini, zvese ngazviite vanachitevedzera mutemo. Saka mapurisa basa ravo nderochengetedza mutemo. Pakangoti anongotyora mutemo chete, mapurisa vanotoona kuti mutemo watevedzera.
Svondo rapfuura, bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire murunyararo vachitsutsumwa nekutyorwa kwekodzero dzenhengo dzaro dzakaita semumiriri weZengeza West vaJob Scala nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole, avo vari kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kuchitungwiza muna Chivabvu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo reZANUPF kuti vanoziva kuti vemapato anopikisa vari kuronga mhirizhonga uye mauto akagadzira kudzivirira izvi. Zvichakadaro, mutsamba kuruzhinji, mabhishop ekereke yeRoman Catholic munyika akurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano nemapato ose nekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo. Mutsamba yanyorwa nhasi iyi, vakuru vekereke iyi vati zvirongwa zvemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika zvakundikana zvapa kuti vanhu vagare muurombo hunotyisa. Vayambira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga inotyisa pamberi pesarudzo dza2023 uye vave kutoona kusagadzikana munyika sezvo patotanga kudeurwa ropa nemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kanzuru yeHarare nhasi yatora danho rekutuma nhume kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kunozeya nyaya yechibvumirano chekutorwa kwemarara chakaitwa nekanzuru iyi nekambani yeGeorgenix, zvichitevera tsamba yavaMoyo yekuti kanzuru yeHarare inofanira kuzadzisa chibvumirano ichi. Frank Chikore anoti panyaya iyi.
Makanzura eguta reHarare aita musangano wechimbi-chimbi wekuzeya tsamba yavaMoyo, avo vakashandisa masimba avo kumanikidza kanzuro yeHarare kuti ibhadhare chikwereti chayo kukambani yeGeorgenix BV mushure mekunge kanzuro yatora danho rekusabhadhara kambani iyi ichiti chibvumirano ichi hachina kunakira vagari sezvo chichawedzera mari dzemitero zvakanyanya. Meya weHarare vaJacob Mafume vebato reCitizens Coalition for Change vati makanzuro abvumirana kuti aombe chikwata chichange chichitungamirirwa naivo vaMafume chichanosvitsa zvichemo zvekanzuro kuna vaMoyo.
Kana tanosangana navo tichanonzwisisa kuti ivo vari kuda kumboti kudii chaizvo chaizvo. Dzimwe nhambo kuda chiringu tiri kupesana, kana mukonyora umu tinogona kunge tisiri kunzwisisana. Saka tati tinzi tiende ikoko nemakansela tinonzwisisa kuti chavasiri kunzwisisa patiri kuti hatina mari ndo chii chacho. Maresidensi haana mari, chii patiri kupesana? Kana tanzwa zvavanotaura todzoka todza kanzuro toenda mberi.
VaMafume vati homwe yavo yakaboka zvokuti kanzuro yavo iri kutokundikana kubhadhara vashandi vayo. Vati kupa kambani yeGeorgenix BV kunokanganisawo mamwe mabasa ekanzuro akafanana nekugadzirwa kwemigwagwa nekuwanisa vagari mvura yakachena nguva dzose sezvo mari isiri kuvakwanira. Hatina kukwanisa kutaura navaMoyo sezvo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo, asi mutsamba yavakanyorera kanzuro yeHarare svondo rapera, vaMoyo vakati kanzuro iyi inofanira kuzadzisa chibvumirano ichi vachiti chisungo chakaitwa nekanzuro chekusabhadhara chikwereti kuGeorgenix BV hachisi pamutemo. Mutungamiri werimwe ramasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati masimba egurukota rezvematunhu akawandisa zvokuti anokanganisa mashandiro emakanzuru.
Pasi pemutemo weUrban Councils Act
tichitarisa section 314. Minister we local government anobvumidzwa kutaurira kanzuru ipi neipi ya anoda kuti ibvise chibvumirano chavanenge vakaita pavanenge vasangana sekanzuru. Saka minister arikungoshandisa zviri pamutemo yatingati rule of law. Asi kana tichizvitarisa minister wari kunyanya kushandisa masimba avo kana vakatarisa Harare City Council. Hatisi kuona minister vachiita zvakadaro kune mamwe makanzuru. Saka minister wanofanirwa kumirira hurumende kuramba contract inombunyikidza wagari.
Vashaura musangano wekanzuru uyu, kanzura veward 16, vaDenford Ngadziwore, vebato reCCC, vati panofanira kuitwa ongororo kuti michina yekanzuru iri kupomona yakawanda zvakadii, uye kuti marara ari kupomona kwacho akawanda zvakadii, kuitira kuti kanzuru isabhadhariswe mari pasina, izvo zvatsigirwawo navashumba.
Mari inoenda kuGeorginix haifanirwi kuenda kusvikira Georginix yatiisira Weybridge kupomona uye kuti yamboitawo zvimwe zvinhu zvinobatika kupomona kwacho.
Danho rakatorwa navamoyo rinouya mushure mekunge kanzuro yeHarare yaramba kubhadhara mari inoita zviuru mazana manomwe nemakumi masere zvemadhora ekuAmerica kukambani yeGeorginix BV iyo yave kuona nezvemarara anorasirwa kupomona nekanzuru. Pasi pechibvumirano ichi, kanzuro yeHarare inofanira kubhadhara kambani yeGeorginix BV makumi mana emadhora ekuAmerica patani yega yega yemarara anoendeswa kupomona, zvichireva kuti pakupera kwegore kambani iyi inenge ichifanira kubhadharwa mari inodarika mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica kana kuti $8 million. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Mwonzora vakatiwo ongororo yavo yakaburitsa pachena kuti chibvumirano ichi hachibatsire guta nemamiriro achakaita. Asi vachitaura muparamende svondo rapera, mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vakati bazi ravo riri kuda kuona kuti mutemo uri kutevedzerwa, uye vakaramba mashoko enhengo dzeparamende ekuti bazi ravo rave kuita basa rekuteverera zvikwereti zvisinei naro. Vachiti makanzuro ari pasi pebazi ravo, saka nokudaro vanofanira kuona kuti makanzuro anenge achiita zvinhu achitevedzera mitemo pamwe nezvibvumirano zvaanenge aita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vamwe vechidiki mazana maviri kubva kuAfrica kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe 13 vakapinda muchirongwa cheNelson Mandela Washington Fellowship kana kuti YALI vasvika muAmerica nhasi. Vechidiki ava vakabudirira kupinda muchirongwa chinokokerwa nehurumende yeAmerica ichi muna 2021 asi vakatadza kuuya kuAmerica sezvinotarisirwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vari kutarisirwa kunge vari muAmerica kwemavhiki matatu anotevera. Mumwe ari muchirongwa ichi ndimeya weguta reCaribe vaRalph Nyasha Maonei nemukuru wekambani yeSouthern Incineration Services vaTerence Mate. Taita hurukuro navaMate.
Tauya kuno kuWashington DC, chirongwa chatunza kuno kuchirongwa cheYALI cheMandela Washington Fellowship.
Makafamba sei kuti muzopinda muchirongwa ichi?
Chirongwa ichi kuti tipinde machiri vaiti titumire maapplication tichitaura kuti tinoita zvemabhizimusi here kana kuti tinoita nezvematongerwo enyika. Isusu vanoita zvemabhizimusi tikapinda muchirongwa ichi tichiti tiruda kuya kuzodzidzawo nevamwe kuti mabhizimusi tingabatsirana sei kuti aendere mberi.
Bhizimusi ramunoita nezvaro kumusha imi nderei?
Bhizimusi randinoita nezvaro, bhizimusi iri rinonzi Southern Incineration Services. Basa redu nderekuenda kuzvipatara tichindotora majekiseni akashanda zvese nemaglove nemakotoni akashanda, zvinhu zvisingafaniri kusangana nevamwe. Tinobva tazvitora tobva taenda kundozvipisa kuti nyika yedu irambe yakachena. Ndokubasa kwedu.
Saka zvamuri kutarisira imi kudzidza muchirongwa ichi kuno kuAmerica ndezvipi?
Zvatakatarisira ndezvokuti sezvo tasanganiswa nevamwe vechidiki vane mabhizimusi mune dzimwe nyika muAfrica kuti tichagarawo pasi tichipanana pfungwa dzokuti iwe kunyika kwauri uri kuzvikwanisawo sei, tichibatsirana kuti mukaenderana mberi tinge tichiita tine pfungwa dzakasiyana ungwe nemaonero akasiyana.
Ndo tarisawo kuti muchange muri kuno muchirongwa ichi kwenguva yakareba zvakadii?
Tiri pachirongwa chino ichi kwemavhiki matatu. Vhiki rekutanga tinenge tiri muno muDC, tobva taenda kune zvikoro zvakasiyana siyana panyika 55 dziri muAfrica. Tiri pano tinobva kune nyika 48.
KuZimbabwe makauya nechikwata chakawanda zvakadii?
Chikwata chekuZimbabwe tiri 13 maZimbabweans pane vanhu 200 vabva kuAfrica.
Mukuru wekambani yeSouthern Incineration Services vaTerence Mate, mumwe wevari muchirongwa cheYali 2021 vachitaura vari muno muWashington DC. Sangano reInstitute of African Knowledge iro riri kufambisa mabasa ekuvaka nzvimbo yekuchengetera nhoroondo yehondo kana kuti African Liberation Museum rinoti zvakakosha kuti zvakatorwa munyika dzemuAfrica nenyika dzakabudirira zvidzorwe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau vange vachiratidzwa nzvimbo iri kuvakirwa dura renhoroondo iri reLiberation City, vanoona nezvekushambadzira urongwa hweInstac vaJoseph Ngani vati zvakakosha kuti zvakapambwa kubva kuAfrica zviri munyika dzakaita seBritain, America nedzimwe nyika zvidzorwe.
Kuti zvinhu zvakatorwa muAfrica zvikaendeswa mhiri kwemakungwa zvinhu zvedu, zvinhu zvikoshwa zvedu, zvinhu zvedu zvinoyera. Saka tikuramba tichikurukura nehama dzedu dzemhiri kuti aiwa ngatiwane, ngatishandei tese zvinhu izvi zvidzoke zvichengetedzwe muZimbabwe. Kana vachida mareplica, yes, vanogona kugadzirwawo mareplica, asi zvinhu maoriginal ngazvive zviri muAfrica.
Vati nzvimbo dzenhoroondo dzakadai dzakakosha zvikuru.
Isusu basa redu seInstac ibasa rekuunganidza nekuchengetedza ruzivo rwevanhu vemuAfrica. Tinovimba, tinoziva kuti vanhu semaAfricans hatina kuwanikwa nevakauya, nevachena vakauya. Aiwa, takagara tiri vanhu vagara varipo panyika vachirarama upenyu hwavo hwakakwana ende upenyu hwavo huchiende.
Vangani vaudzawo vatori venhau kuti donzvo ravo harisiri kurerekera kune bato ripi zvaro rezvematongerwo enyika, asi kupa ruzivo kune veruzhinji.
Museum of African Liberation haisi museum yebato rematongerwo enyika. Museum of African Liberation imuseum inoratidza nezveupenyu hwedu maAfrica and maZimbabweans arimowo futi munyaya iyosho. Saka isi tiri kuti Museum of African Liberation haisi nyaya yebato kana kuti bato rimwe bato. Aiwa, iyi haisi nyaya yemapato, inyaya yekuziva kuti vanhu vakabva kupi, vanhu vari papi pare zvino, vanhu vari kuenda kupi sevanhu, serudzi rwevanhu vatema.
Nyanzvi munyaya yemagariro evanhu vatema, Pan-African East Researcher vaNapoleon Nyani vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa nenyika dzemuAfrica idzi kuita muziemu rakakoshera vatema kuti vagadzirire nhoroondo yavo vega.
Inyaya yakatikoshera zvakanyanyisa nekuda kwokuti hatingafe takaziva kwatiri kuenda tisati tanzwisisa kwatiri kubva. Iyi inyaya yekwatiri kubva. Kwatinobva ndozvatiri isusu, ndokutoti munhu tinofanira kunzwisisa history yedu nekwatinobva. Zvizhinji zvatinoverenga kana zvatinoona zvichitaurwa nekuda kwekwatinobva zvakanyorwa kana kuti zvakashandiswa nevauyi, zvichireva kuti ndivo vanototigadzirira history yedu, votigadzirira nyaya yedu, nhoroondo yedu yekwatinobva. Zvinova zvinhu zvisina kunaka. Zvinhu zvakaenda kumhiri kwemakungwa zvavakaba muno munyika nemuAfrica zvinofanira kudzoswa kuti tichikwanisa kuzvichengetedza tega, tonyora tega kuti zvakambofamba sei zvikadai zvikadai zvikadai.
Zvimwe zvatova mumuziemu umu zvinosanganisira zvaishandiswa nevaive varwi vehondo yerusununguko, kusanganisira mushakabwa Mabvu, Josiah Magamatongo Gara, Valiopo Takawira, Va Joshua Ngomo, pamwe na Va Simon Muzenda. Muziemu iri pajuko nemusha we Wesley Marare, Mona Samora Marshall Avenue. Vanga ne vaudza vatori venhau kuti muma hectares ana nerimwa vanawo vari kuzovaka nzvimbo yavanoti guta rerusununguko. Zvimwe zviri kutarisirwa kuvepo ihotera zvitoro zvinenge zvichitengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvemuAfrica, nzvimbo inenge ichichengeterwa muka panodirwa mafuta edzimotikari, nzvimbo dzekutandarira pamwe nenzvimbo dzekuitira misangano yakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mugungano reEuropean Union vaJosep Borrell vanoti vari kutarisira kuti pachaitwa chibvumirano neRussia pakuti kumahombakombe kana kuti port remudunhu reOdessa ritenderwe kutanga kushanda kuti ngarava dzemuUkraine dzikwanise kutanga kutakura zvekudya nezvimwe zviri kudiwa nenyika dzakawanda. Nyika yeGhana inoti kwave nematanga kupararira chirwere cheMarburg virus, icho chinokonzera kudziya kwemuviri, manyoka uye kurutsa. Madzimai akawanda akaungana paRoyal Golf Club muHarare apo paivhenekwa pachena utachiwana weHuman Papilloma Virus, Human Papilloma Virus HPV, hunokonzera gomarara repamuromo wechibereko. Chirongwa ichi chakarongwa nesangano rePopulation Services International Zimbabwe, rakabatana nebazi rezveutano nemamwe mapoka akazvimirira oga. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Umwe wevakuru vePopulation Services International Zimbabwe vaStefano Gudukea vaudza Studio 7 kuti vakashamiswa kuona huwandu hwemadzimai akauya kuzovhenekwa nokuti ivo vaitarisira vanhu mazana mana pamazuva matatu akatarwa kuita basa iri, kwete mazana nemazana akazouya panzvimbo iyi kubva musi wechishanu. VaGudukea vanoti izvi zvinoratidza kuti madzimai ave kunzwisisa kukosha kwekugara vachivhenekwa sezvo gomarara repamuromo wechibereko riri kuuraya madzimai akawanda munyika. VaGudukea vanoti madzimai ose akavhenekwa pamazuva matatu aya vachaziviswa nhasi zvinenge zvabuda mukuvhenekwa uku.
So nhasi test yatukuita isu tukuita iko inonzi HPV DNA, saka hatisi inozonoitwa apa paripfungwa kurega masamples oendeswa kulab. Musi wemande ndopatinenge takuparesult dzacho.
Mumwe akakwanisa kuenda kunovhenekwa ndiamai Pamela Gwanzura vanoti vafarira chirongwa ichi nokuti denda regomarara rinofamba mumhuri mavo sezvo mukoma wavo akamborwara nacho asi chakakurumidza kubatwa zvokuti chakatoparadzwa zvachose.
Saka nekuoma kwaita upenyu mazuva ano ndaona zvakanaka kuti ndiende ndinoshandisa mukana iwoyi. Saka haiwa, process yacho yafamba zvakanaka stereg, and mainstruments angachishandiswa haangari mainstruments akanaka ari gentle, neservice yacho yatawana yanga iri service yakanaka. Saka ndoda kuti ndingokurudzira madzimai out there kuti musanyanye kutya, musarere zvirwere. Mukadzwa zvichidedzerwa kudai, sunungukai kuuya mutariswe kuita kuti kana paine dambudziko riripo munokasika makurumidzo mabatsirwa.
Amai Maslin Nyemba Klinkenberg vatsinhirawo vachiti mai vavo nemamwe madziteti avo vakashaya nekuda kwedenda regomarara.
Inini ndanyanyosimudzwa nefree nekuti zvinhu zvaakudhura mazuva ano. Kuenda kwagynecologist kunoitwa izvozvizvi unobhadhara $70 kana kuti 60 kana vachinge vakatochipa. Kana wasangana neakachipa 60-65, and I'm just an ordinary Zimbabwean, handina kwandinowana $65 yekunoonekwa. Ndosaka ndauya pano nhasi. Tinotenda chaizvo nevaunza chirongwa ichochi, asiwo zvemaharawo zvinongodhura. Tauya pano kubvira 11 o'clock ndandakamira pano, nanhasi ndakangomira pano, handizivi kuti ndichasevhwa rini. kudai the next hour ameno asi tinotenda zvikuru.
Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi reutano vaEric Chokunonga vanoti gomarara remuromo wechibereko ndiro riri kubata madzimai akawanda munyika, asi vakati rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunovhenekwa kuzvipatara nekumakiriniki. VaChokunonga vanoti magomarara ari kunyanya kunetsa veruzhinji munyika, anosanganisirawo gomarara repazamu kumadzimai, kotiwo gomarara resikarudzi kuvarume kana kuti prostate cancer.
Pasi dambudziko guru ratinaro munyika yedu ndeyekuti vazhinji vanozouya gomarara racho rapa stage yepamusoro.
Bazi reutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu 5,000 vanobatwa nematenda emagomarara pagore, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu 1,500 vanofa nedenda iri pagore. Kuti vanhu vasabatwa nechirwere ichi, vanokurudzirwa kudya chikafu chinovaka muviri zvikuru chechinyakare chakaita sesadza remunga, zviyo, mufushwa nezvimwe. Vanhu vanokurudzirwawo kupota vachigwinyisa muviri uye kuenda kunovhenekwa navana Shiremba gore roga roga. Ndakamirira Studio 7 kuRoyal Golf Club muHarare. Ndini Ropafadzo Mapimidze.
Zimbabwe nezuro yakatora mukombe weT20 Cricket World Cup Qualifier zvakafadza vakawanda munyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yese iri murufaro mushure mekunge chikwata chavo chemachevrons nezuro chakasimudza mukombe weT20 World Cup Qualifier B mushure mekurova Netherlands. Mutambo uyo wakatambirwa muQueen's Sports Club muBulawayo wakasiya Zimbabwe yakunda nemaranzi makumi matatu nemanomwe ndokutora mukombe waikwikwidzwa nezvikwata zvisere. Zimbabwe iri kutenda Sean Williams uyo akakanda maranzi makumi maviri nemasere na Regis Chakabva uyo akabuda nemaranzi makumi maviri nemanomwe kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana nemakumi matatu nemaviri 132. Mukutevera, Netherlands yakatatarika ndokukwanisa kukanda maranzi makumi mapfumbamwe nemashanu chete 95. Munyori wenhau vaEdgar Gweshe vanoti zvakaitwa nemachevrons zvinofadza sezvo zvichisimudza mureza wenyika.
Izvi zvinhu zvinofadza zvikuru nekuti senyika zvinhu zvinosimudza mureza wenyika. Semureza wenyika unenge wasumuka, saka tinonzwa kufara zvisingaiti.
Zimbabwe neNetherlands ndidzo dzakabudirira kutora zvinzvimbo zviviri zvaive zvasara kuenda ku2022 T20 World Cup Finals vakunda makundano akapera nezuro aya. Murairidzi wemuZimbabwe uyo ave kurairidza chikwata checricket chenyika yeRwanda, Leonard Namburo, anoti Zimbabwe yavaka chikwata chinokwanisa kunokwikwidza zvine mutsindo kuWorld Cup uku.
Mukatarisa timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket, then ine experience yaRaza, Sean Williams naCraig Ivan. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Anoti nzira yatorwa neZimbabwe yegadziriro yeWorld Cup yakanaka zvikuru.
Kuronga kwavanga vakaita, I think vanga vakaronga vachitange vari kuziva kuti vachaqualify. So tikatarisa programu yavo yavainayo, vachatamba neBangladesh, vachatamba neIndia. Saka kugadzira kwakareseku kugadzira kwakakosha stereki kuzi Bangladesh neIndia itimu hombe.
Makundano eT20 World Cup ari kutanga musi wa16 gumi guru achipera musi wa13 mbudzi.
Mutori wedu wenhau Michael Kariati anga achitipa zviri kuitika mumitambo. Muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa zviri kuitwa nemasangano akazvimirira oga maringe neurongwa hwekuratidzira nekuoma kweupenyu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.